But this is a government state of the world. But you can always Google and find out whether such an item ever came
We don't do that. If we want to go, we will not even back it here. You are making all that discovery in the government.
Ava ndi Dr. Gwaradzimba na asachi garove komiti nuna nezvekuri mavamea wachikajena vachipopoteza na mparamende nasi komiti ava wachikajena iri kuda kuziva kuti sei amai Gwaradzimba vakanyora tsamba kuna vashiri kuti mwana wavo remembrance mbudzana apiwe munda pa purazi refefel pasina kutevedzwa gwara mukuru anoona nezveminda kumanikaland vaclifford mukoi vaudza komiti kuti kunyange hazvo vambudzana vainge vanyorera kuti vaida munda komiti nuna nezvekupa minda aina kunge yagara kuti izeye nyaya yavo uye vakatozoona tsamba yekuva pamunda ichibva kumahofisi avashiri vamukoi vati amai Gwaradzimba vakazozivisa komiti vatopedzerana navashiri amai Gwaradzimba vati ivo sasachigaro wekomiti inoona nezvekupa vanhu minda kumanikaland vane mvumo yekumirira komiti iyi vachiti ndozvavakaita pavaitsvagira mwana wavo munda vati zvese zvavakaita zvaiva pamutemo Kupiwa munda kwavambudzana paFairfield Coffee Estate kwakamutsa mutauro munyika sezvo muridzi wepurazi iri vaRichard Lee Vax vakatanga kuchema-chema vachiti vainge vave kukanganiswa bhizimisi ravo rekutengesa kofi kunze kwenyika izvi zvakazoita kuti dare makurukota ritsvagire vambudzana rimwe purazi kuchipinge kwakare Dr. Gwaradzimba vati havaoni chikonzero chokuti paramende irambe ichivabvunza pamusoro penyaya iyi sezvo yakatopedzwa nedare remakurukota
Hazina mwote ndaka pari. Hazina tizi zwa mwene tesu. Izo zuzu kutileza zuzu zizi tizi. Kuna uko. Mini sa na dobu. Chini chivita. Si iyo matosi ni zwa zwa uto chora zwa kaisi. Apana hini haya ya kwa 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 ni chaka. Amena ruku tumai kutu shunguruza. Usani shunguruza. Pliza. Apana chaka ita chaka shaka.
Asiva wajajena vauza Dr. Gwaradzimba kuti paramende inoita basa rayo zvisine ine zvinenge zvaitwa nedare remakurukota.
So can you say you delay that?
Katikati mainonoka kuya muchida kuti nyaya iyi ikadziriswe kabiri nyaya iyi haichina basa pamuya asi ine basa kuvana vezimbabwe
vati havana kufara nekuti Dr. Gwaradzimba pamwe navamukoi havana kuya neumbowo hwavange vakatarisira uye vavati vadzoke zvekare nematsamba anoratidza magwaro avambudzana ekutsvaga munda maoffer letters avo ekufefo nekupurazi kwavandi vakazopiwa pamwe nemamwe magwaro anoratidzawo misangano yese yeprovincial lands committee yekumanikaland vawajajena vatiwo komiti yavo haina kufara kuti Dr. Gwaradzimba navamukoi vakatora nguva inodarika gore kuti vauye kuzopindura mubvunzo kuparamende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha